manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupindigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri. Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Fani Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Tikatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo. Tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatso kasi dikachaya zvichaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe asi chokwadi chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti ayo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
ayo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunze anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga haina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobudamo simba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa. Mushandira pamwe weNyahunure Bushmill Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero.
Vanhu vanodarika 3,000 varuya nemukutsauka sedemaume inhau yekuti taifanira kunge tichiita double the figure or times 5 but nenhau yekuti bushmill yacho iri kogonini yakaita shoko kuna kunyatsonaya sakanaka saka zvinoafekta zvakari production.
Imwe nhengo yeNyahunure Bushmill Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu, vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro. Fange kwandira hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashuroko tisati ndaamupredhendini. Vese vaiperera magrade 7. Pate zvinezvi ndotenda mwari kuti ndine mwana ari kunyorawo gore rino kutenda kusekondari zvaasati zvangoitika kumashuroko nokuti izvi zvaari kutibatsira izvi.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vaGunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Monkey bread, just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekesa tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu 50 rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went out to the community to see the results of the project we saw that
nda kunyahunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi eso solar muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized as government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebeleland south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino. Asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebeleland south. Asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum, kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020, homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kuNational Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya batani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika hagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Chikumbiro chaita naDonald Trump through malawyers avo, I think chikumbiro chatagara chichizova chichauya sezvo vachitarisirwa kuti vachava vari president next year kutongwa kwavo kwagara kusanetsa. Saka chikumbiro ichi hatingati chingave chichishamisa, nekuti mutemo wemuAmerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosecutwa.
Tichiona zviri kuitika, munoona chichitambirwa here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda, but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chogona chakurumidza kana chichirambo wacho. Vanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president, saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo, ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichochochi, vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Hongu, izvi zvinongotaridza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes kumainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange vavo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro remutemo. And nyaya dzavo kunyanyika hadzo dzakatora hadzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokawo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta tingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve dzichibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani. Anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenants inofamba sei. Saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions, anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo, kuitira kuti nyango pakapinda ani zvake pachigaro choupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Hongu, zvinoratidza utongi hwejechetere because iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo ende zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri muSadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. vachitaura nenhepfenyuro yeZFM Stereo, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF, vafarai marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu reSadic pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezano PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zano PF yagara iri munzwa munyama yeThe West. Saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutambudzika kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko. Vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapetsi. Saka vasadza mapapetsi avo aya pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino kwakuedza kupatsanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika. Vakuda kugadzira Zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende, anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa Zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti Zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo, nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo Zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushanisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially anaAmerica nanaBritain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavhaza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kuimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa Zanu PF pachigaro? Tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira, kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo.
Chokutanga munofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira nesununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala asivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazvirambidzwi. Saka hapana chakaipa kuti Zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yes, munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZanu PF. Zvona kuti pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti hatisikuvaona, asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavenge vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZanu PF nekuti vari tadza.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka pavachitaura vaMavhaza, pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopisisa aakubhadharwa nevapambi vepfumo vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana vezimbabwe kana vana veafrica vachizvitonga vasindinokuudzai kuti aiwa izvi hazviite izvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kunorth Dakota muno muAmerica nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri, tinoti makasimba here, makasimba here kunokoteriraiti zvedu tiri pachovha pacrocostara. Ya, zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisiri zvokubatana, bcause mazari rataita muno muSouth Africa asiwa president wedu. Taikumbiravo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tare kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe East, kumashonaland West, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Hatiri kunzwa kuti China yakati nematanho akati, uku kwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kuna naChina nauiti izvi. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe East, mashonaland West. Vanhu vari kutozhamba nenzara, so nzara yakatanga gore rapera, mvura yakasanaya mapinda 2024 pakupinda 2025 pasina kana kumboora kana. Iye handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei ipapo. Ngapagadziriswe ipapo angaanokana kubvisiwa MP wachi kuzi vanhu vanofana nenzara vachi munhu anogara South Africa asi kuona kuti vanhu vanenzara kuno kwaanotungamirira kumashonaland West.
Pastudio 7 apo, pastudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozo God knows best. Ndiri pano paperitoria, ndokumbira kuti meseji yangu iyi isvikewo munzeo dzaamunaka kuti agone kutaurawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekubaya kwakazara maforena lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzewo vhuri mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku waya, vapedzewo tore zvinhu zvaanhu mumafiriji, mametros, kapu ringawo bhiya angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedze opa vanhu emunomo, apedze kuti torai torai murye, ngatiite madiro ajojina amapurisa emunomo achachimbafa akuite zvichimbafa.
Studio 7 makadiko, ini ndine mubvunzo waanajonga akandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri, imi vatori venhau vavaiti venhau ini, kosei muchiti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei nestudio 7 hamufanirwi kudzitora kudziisa vanhu.
Ndiva chimbambanga parasingbek ano, ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura maonero wavo akanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vachipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei maonero akanaka iwayo. Kozoya agenda violence inoitika mukati meZimbabwe aifi yakapera chikonzero, hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirishonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wecommonwealth.
vamwe vagari vekwamutoko voita mushandira pamwe kugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
nakho kukhona lokudlala amabhizinisi bese khonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele ibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamabhizinisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-CCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo ze-Commonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo ye-Commonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulinhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathane esedluleyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela ku-Commonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To eyenza ukuthi siphume ku-Commonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi azikaguquki, yize zihambelana lama-sanctions lakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelani nama-British ukuthi sibele u-Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esingamansisikhona isenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Nxakule kukhona lokudlala ama-British bese khonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria yaba ngathi bakhalathele ibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngama-British. Nxa bona bengavumelani angiboni ukuthi uhulumende wethu uza ngena.
Esinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane lemithetho enika uZulu uzibuse, uhulumeni wethu usuka asedo adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahugula inyawo. Ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni wekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathesi iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela okuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombolele ithelelo aze kwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rejoyce Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lukahulumende olwe-National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo, unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyo naliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kwayo naliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukhasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi, endaweni eziningi zelizwe kuzabe kunyela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uZulu engeza njani ukuze azivikele, njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu, njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo, uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhla ziyisitshiyangalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya, kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Mwalukhasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. sikoxelaye ecingweni eseharare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweBotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron.
Umnumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe elandela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Duma Boko, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana uzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangalamaphepha okuhlala ngokusemthethweni eluzweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje okuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweBotswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sokufika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulomuntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangeni ndawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikaMongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona labo abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage icrime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngapi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzana Nqabutho Mabena uthi baphezulu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe sileta lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umnumzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa nguMongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
UMongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweBotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 seHabron kweleBotswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafeature. unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Ukumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla aphikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana okulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-Full Council Meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikeza imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba nguKansila Mpumelelo Moyo osekelwe nguKansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye loKansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
Sina as city council, we are a third tier of the government, and what it therefore means is even the city criticize the government, kumele kube nelevel yokuyicriticize lapho eyona khona lapho elahleka khona. But it can't be every day we are tweeting about government which we are a part of. Our platforms are adequate or which is addressing those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, and NISA,
Nanto udaba mnumzana Dube uthini ngamazwi kaKansila Mahlangu?
Khathesi ibekhona kuMahlangu iqiniso bayalayo besaba isandla siyasendile jabako ukuthi khona bangalibakakaele ziba two vocal usengaqalisa ukuba rikhola ngoba the end of the day this is politics abanye yoMahlangu ungabathulwele kakhulu abantu bacina sebebone ngantu aliyafanana lonke then ngabafela choice one sebeza ukuthi let us vote for the majority zeleziwaweyiwokhanya very power second which is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe like what we're seeing and abantu they are slowly but surely losing confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councillor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akuncede.
Uyabona ubhuti uThembelani raise critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyabukhuluma ukuthi the benefit of hindsight noma abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto. Mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isuphu okunye nathi njeng
abantu abavele beninga ngoba ifundi ivela ku treasury ka minister of finance ngeZimbabwe it's under like South Africa ukuthi kuyehlukani si government le ruling party
kulesandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe linga recall
angeke ngikhulumele abanye ama council personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict report akuna umuntu olelungelo loku recall andake ngizwe nemichaba ngithekisa abantu ukuthi kuzaba recall bangakhuluma ngohulumende inasanika imandate ngoba uthabangu secretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsmith mowe of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambanike kukhuluma nini nekunje lokhu kukhulumeni kumekunje
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguchamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuchamisa esiquba esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulobhi kulosi kulobani wa still under it sithi nekhokhelwa ngupresident Westman Mube siye siyazi ukuthi iPPC so and I'm not ashamed ukuthi ngiphumeke in fact ngikhuluma ukuthi thina singabakhasela zePPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato
singakuthi wamafitshane ukuthi mina nomuzwa uMahlangu ukodwa ngayo ukuthi nalo singaqinga mhlawumbe izajani kithi kusibulawa ukuthi yakwazi ukuthi linje lethu yonke into centralized nayo ukuthi yini ngangumlalelo ukuthi kodwa uyaza valinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likusabiya bakhulela ngenxa yokuthi lilama resources okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so fele ukuthi ngananzela kathi ekungakhuluma ngama-TPC net mhlawumbe angamahlandi amathathu kube sokusiba labo blue movement okukhanya kukhanya bakodwa yena bephuma le qhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana okwenza engazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhava nasithubani okukhathele kathana bona abadala ukuhlale wachaphisa wanichaphisa la yikho sele kwenzela ngapha uyeza kuqothwa ngapha uyesaba ukuthi ebandleli ukuthi ngaba namandla ukuthi kuqothwe so sokumele ukuthi lawe uphile kuzokwanisa ipendleziyana ukuthi lawe ukufikende ezipho uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele kanti ngiyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi lamazwi kodwa kathesi ke mabile kanti libabasa kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-code get overturned at any time bazele hayi ubaniselikholile baya bekwazi kathesi ama-councillors angu amabili abhonge abanjwa izathu kwathiwa alamacala athize so kokuyala lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngantoba besevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basozile kwazi zobavuka sebethethiwe so kathesi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo kodwa
ya uqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namalo ma-odiz achiyeneyo basilande batshele kuma-WhatsApp groups lapho esidilonga khona ukuthi nasifuna ubulawa yaphiwe ngendlela soyenzani soyenzani so bangashawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibhonse indlela basiqoqede amakhanda ukuthi ubulawa yaphumele nalo ngobulawa
lo ngukansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe ibekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitsheziso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezitsheziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezithiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqhakathekisa into zemelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlala kahle kumnotho lekwandini kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhontrola nge-team yakhe lana wesithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa imelika. Le-Mexico sombona ngazathi uzawuqhakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupha kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisana qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengimbuso leyi edlulileyo odwa waqhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ne-democracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump? Kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isile isikontrola ilower le upper house. Kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithetha amandla, kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority, bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that, kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbusofu uzwayo hlazeza umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhechu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kuStudio 7. Lati sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo. Abantu abaseplantry side bayahola yonke into. Lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa. Kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi. Ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi. Eplantry side kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani. Ancedise abantu bakhe. Hayi ukuthi khona kube kukhetha.
Sali bonani, sali bonani balandeli. BeStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiluku out Ngwenya. Ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo. Igama lakhe kungu-Edward Sadomba obesebenza e-National Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba lomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 Bengicela usizo ngalolo daba.
ngibingelela abalandeli bonke abakustudio 7 lalaba abasiphathele iy'ndaba ezimnandi kustudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane, ngibingelela u-Elinethi Sfanda, lo-Richard Juma, lo-Slivia Moyo, lo-Phosi Lengwenya. Ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazigambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. Ngajabula nxa ke i-odio yami leyi ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siligqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngudabakancane.